Ichokwadi kuti tine vanamukoti vekuUBH vanga vaine matsamba ekuti vaifanira kunge vechiita hearing timira pamberi pekomiti asi hazvina kukwanisika kuitika nhasi. Pavasvika ikoko vanamukoti vaine magweta edu, vabva vataurirwa kuti nyaya yapostpondwa yaendeswa pamberi, vachazoudzwa madetsi next week.
Ava ndivo chete here vakoti munyika yose vapiwa matsamba aya uye vari kuda kumiswa pamberi petribunal iyi kana kuti iro dare?
Tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare Hospital, yava kunzi Salimugabe Hospital, Bhari Renyatwa, vari kuramba vachipiwa masuspension letters nemahearing letters. Vari kususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare Hospital. Kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa masuspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiriri vevashandi ava?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri kungoita zvinhu zvisiri pamutemo, kungosuspenda vanhu kuitimidheta, kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary, vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuengage, vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro, chii chakodza imoyo?
Munoona kuti tiri kukatyamadzwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu, nekuti isu pavakapinda vechapoindwa napurezidendi kupinda basa ivo permanent secretary, takavapa mukana. Vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike. Tikataura nana mukoti kuti ngatipei mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agadzikane tigozotaura naye, tigotaura zvinyaya dzedu, timupewo a clean page semunhu ari kungouya. Asi ivo vakatora, vari kutora advantage iyoyo, vari kutora mukana iwoyo, votiita sokunge isu tiri zvidzoi.